semukomana
wechidiki kudai vabereki vaitwo kudii pamakasvitanga
apa ndaingoimba vabereki vanga vasiri kuzvifarira vachiti mwanangu ita zvechikoro music nechikoro hazvibatani pandainyora music mabhuks acho amwe aitofisa amwe aibvarura but ndairamba ndichiimba sezvo mafanzi anga agara achidaira ende zita rekuti pasamene ranga rakabva kumafanzi vachingosimbisa kubva chikoro saka ndakaramba ndichishanda kusvika vabereki vava kuzvifarira music yandaa kuimba mavhidhiyo amwe andaibudisa ndanga ndaa kutobudisa nevabereki vachitotsigira vachitosimbisa kuti mwanangu uchitoramba uchitoimba uchitsigira kuenda mberi
matambudziko amunosangana nawo muindastiri menyu umu ndeapi
saa machallenges amwe andinosangana nawo machallenges ekuti pasamene handisati ndaana sponza handisati ndaa kuwana mari yekuti kana ndichida kubudisa mavhidhiyo ndinge ndichibatsirikana kana kutipa mashows zvimwewo mari zvemashows ndozviwana kana itori show inonge yarongwa neumwe munhu obva andidaidzira handisati ndaa kukwanisa kuti ndiitewo angu mashows nekuti maequipment emashows inova ndisati ndaanawo amwe machallenges nekuti madj anenge achida kufambisa music anonge achida kufambisa music anonge achida mari kuti vafambise music iyoyo kuti imwe machallenges tosangana nawo kana tichida kuisa masongs maredios vemaredios vacho vanenge vachida kubhadharwa mari kuti vatange kushambadza music yavo kudai ipapo paikwanisika kuti zvisadarise
hama dzangu dzakasaya ndiri kuchema semwana wenyu handiri kubata nyoka menyu semambotumira simba yenyu ndigogara nemi mupenyu
vangade kukubatai vanokuwana ipfupi
vanonga vachida kubata fasamene vanondibata panhamba dzoti 07764 dzimwe nhamba dzavanokwanisa kundibata nadzo thenet 1 dzinoita 071 911 3709 vanondibata payoutube channel pafacebook patwitter vanondibata vavangonyora kuti fasamene vanobva vandibata ndatenda vasamari vestudio 7 nekubata fasamene
kamunoti ndo kari kupisa kakamungade kubuda nako mudariro ndekapi timbokati chwa
kasungu kari kubuda muswa 19 apo kasungu kakaongororwa kane unyanzvi kakanzi kudhakwa nedoro kachafadza vanhu pakrismas ndiyo latest yafasamene song ndo song ichange ichinge ichidzambiwa paxmas tinenge tiine show patanganda ndo patinenge paine show yedu muswa 25 muswa 25 december ndo painonga iri ipapo tinenge takawanda maartist akatiwandei
yakasvika iri namba ndatanga kujamba ndisati ndaivhura vandakazivhura makozi kuerera ichiziro ndamamera makozi kuerera ichizina kuyambera vanekusimbisa vani vasanivokusiya ichikusimbisa vani galandivokusiya karisa mufambo atakafamba asinazivo vekundiramba wandikwenza mawani ndakupera ndiri wani yavu yacho yawaindipa rudo rwacho rwawaindipa ndikatifunga ndinotochema kugara ndega zviri kurema wanenekuzivisa wani pasanivokusiya ndichikusindisa wani salanivokusiya wanenekuzivisa wani pasanivokusiya ndichikusindisa wani salanivokusiya nyangwe ndakarara ndinotorota daiwa ndiregerera ndapota wandisimbisa wani ndipi kusimbisa wani uchitilavilavi ndiweweka mumeti wangu ndidiji dalidali ndiweweka bedi rangu wanindisimbisa wani pasanivokusiya ndichikusimbisa wani salanivokusiya wanindisimbisa wani pasanivokusiya ndichikusimbisa wani salanivokusiya karisa mufambo atakafamba
asinati wabe kuliramba wanditenga mawani tetutore diri wani nilabu yacho ya waindi pangu nilabu yacho ya waindi pangu nitakifunga ndino tuchema kukarandeka viri kurema wani nukindi kawani pata jino kusia nishi kukindi kawani sala jino kusia wani nukindi kawani pata jino kusia nishi kukindi kawani sala jino kusia.